Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Chivabvu May 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court richipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuke Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura vaDanford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579, asi vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 549,797. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatanhatu 38,466. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 36,277. Hondo yerusununguko vaFrederick Mutanda uye Magweta HDK ari musangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakwidza mapepa kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa dano remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuwedzera nemakore mashanu nguva yekuti mukuru wevatongi munyika vaLuke Malava vange vachishanda. Vanoti nyaya yekuti vaMalava varambe vari panyanga kutyora bumbiro remutemo renyika. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakatoendesawo nyaya yakadai kudare richiti vaMalava vanofanira kuenda pamutyandigere sezvo kusaita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo. Asi bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa mutsamba yavanyora kuna vaMalava vati vanokwanisa kuti vaenderere mberi nebasa sezvo vana chiremba vati vachine utano hwakanaka. VaMalava vange vasvika makore makumi manomwe ekuti vaende pamujandigere, asi bumbiro remutemo rakavandidzwa zvapava muNangagwa simba rekuvawedzera makore vari pabasa. VaMalava vaifanira kusiya basa musi wa15 Chivabvu. Asi vaMutanda nevamwe vanopikisa dano iri vanoti vaMalava hafaniri kuramba vari pabasa uye vange vari mutongi kwemakore gumi nemashanu adarika. Vamwe vaendeswa kumatare ndeve Judicial Services Commission vanofanira kushambadzira mabasa evatongi vari kunzi vakakundikana wokuita izvi sezviri mubumbiro remutemo. VaMutanda nevamwe vavo vari kumirirwa nemagweta eHoney and Blackenberg Legal Practitioners vanove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta echidiki vanozviti Young Lawyers Association of Zimbabwe mukoma Frederick Mutanda vanova murwi wehondo yerusununguko Liberation War Veteran ndiwo wakaenda kumatare kudarira High Court nezuro musi wechipiri wachiendesa Judicial Service Commissioner wamalaba naAttorney General weZimbabwe kudare.
Vari kuda kuti dare riite sei chaizvo?
Vari kukumbira kuti dare reHigh Court riite wamalaba wasabenefite kana kuti wasawane kusimudzirwa neamendment extension temu ya Chief Justice zvakatarwa kana zviri muamendment nyuwani makonso amendment aitwa yasonzwa pera musi wechishanu. Saka varoda kuti vamalaba vabve vasiye basa ravo uye Judicial Service Commission itange process kana danho rekutsvaga Chief Justice munyuwani.
Zvii zvavari kuti zvinoitika kana matare akasatora danho iroro?
Vari kuti muZimbabwe mungava neconstitutional crisis kana wamalaba vakanzwa pfure kuendera mberi nebasa ravari Chief Justice panopera tenya yavo musi wa15 May. Saka ndozvaitwa nemagweta Young Lawyers Association Zimbabwe naKuma Fred Mutanda vakamirirwa nemagweta eKwane Blackenberg vachitsigirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nyaya iyi yanzi ichanzwika nemusi wechishanu kudarira High Court Maskati kuma2 dzemaskati. Saka takamirira kuti tinzwe kuti tichafambiswa sei nekuti nyaya iyi yekubata-bata bumbiro yekubvarira bumbiro inyaya rwadza zvikuru kuti bumbiro ratakabvumirana tese tikavhotera neuwandu hwedu muna 2013 tichiti ane bumbiro idzva reprogressive kana kuti riro padhuze kuva a bit democratic rakutotanga kutobatwa-batwa. Zvinhu zviri kurwadza kuma Fred Mutanda, zvinhu zviri kurwadza Young Lawyers Association of Zimbabwe nevakawanda vane Zimbabwe vari kuti hakutadii kutanga tangoimplimenta maprovisions kana kuti zvakanaka zviri mubumbiro rediri pane kuti ngakuribharura zvatakuita izvi.
Asi zvichabatsira here nekuti takaona nezuro kava munangagwa vachi wedzera ivo nemakore mashanu nguva yekuti vamalaba varambe vachitungamira matare ose munyika?
Kungoita havo kupanika kwaitwa. Asi hazisizo zviri kudiwa neYoung Lawyers Association akuma Fred Mutanda. Chavataura ndechekuti chikumbiro chavo kudare ndechekuti Justice Malaba vakashanda makore avo 15 akakwana, vasvika 70 yese zvinotaura bumbiro, havafaniri kunge vachienderera mberi, vari supposed to step down vonozorora.
Asi kabumbiro remutemo rakavandudzwa vamafunda
constitutional amendment yakaitwa to extend tenure yavo ndiyo vari kuti haisiri constitutional, haisi pamutemo, ndiyo zvavasi kuda. Saka zvaitwa izvi zvangoitwa hazvo, hazvina effect yekusimisa chikumbiro chavo. Chikumbiro chavo chiri kuendera mberi ndechekuti Judicial Service Commission iite maprocess ekuti pasarudzwe mumwe Chief Justice mutsva asiri wamalaba, nekuti wamalaba ravo basa vakabata zvikuru. Tinovatenda nezvavakaita kumashure uku. Ngapachipindowo mumwe, handifunge kuti shuvali pamajaji ese ariko kuconstitutional court nekusurum kuti vari 16 pari kushayikwa vangatora basa irori vakakodzera. Saka tiri kuona kuti aiwazve majaji akawanda, vamwe variko kumahigh courts uku, magweta muZimbabwe akawanda zvikuru, ariko magweta akawanda zvikuru chaizvo muZimbabwe munomu. Ramukoma Muchada hama vana CC Beatrice Mutetwa variko, namuzvara Irene Petras, vanamukoma anotitsunga, vanokodzera kupinda pamapositions ivavo. Ngavatariswe ivavo vamalaba vazorora.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura weMeborene muHarare gore rapera mushure mekunge bato reMDCT rati vakanga vasisateveri zvido zvebato iri, vaive mumiriri weward 16 vaDenford Ngadziore havana kutura mutoro wavaive vakatakura wekubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. VaNgadziore vanoti vari kuenderera mberi vachibatsira kutsvagira vanoshaya pamwe nevakwegura chikafu, kuona kuti zvinoda kugadziriswa zvakaita semagesi nezvimwe zvinenge zvafambirwa, uye kude kubatsira kuona kuti vana vemudunhu ravo vasina magwaro okuberekwa vakwaniswa magwaro anokosha aya here. zvondora pera vangadziore vakakwanisa kuwanira dzimba dzinodarika zviuru zvishanu zvekudya zvavakawana kubva kushamwari nemakambani avanodzidzana nawo. Vanoti vakaparurawo chirongwa chekuti madzimai emunharaunda yavo vatange kubika chingwa vachitengesa. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangadziore pamusoro pemabasa avari kuita.
Batsira nenzira dzipi muri kupa chikafu here kana kuti muri kupa mari zvizvi chaizvo zvamuri kuita?
Tishana nemamwe mapoka akazvimirira ari mucommunity takavhata kuti makanzera takazviziva kuti unge uri kanzera ari effective tofanwa tine macommunity organizations ari very effective. So tishana nemacommunity organizations iwavo we are working on the joint community development kuti kwanise kuita mabasa akasiyana-siyana emucommunity. Boka iri boka riri nepartisan rinotengana nawo zvari tendai tandi mangwiro. But iba zvakare kuti kana takuriita tinoriita satari divi. But pokutanga programu yatakaita iprogramu inechekuita nekudonata mamagoods takapila kucommunity diaspora. Kuna vanhu vazhinji vari kudiaspora vane mapropati ari mucommunity. Kuna vanhu vazhinji vari mucommunity vari maceo majeneral manager mavarious companies. So takaapila kuna vanhu ivavo kuti batsirai onaiwo zvekuita tsvembere dzedu hazikwanisi kutobata mabills. Vanhu vazhinji vari zvipeti mukanzuro vanhu vazhinji vakwanisa kutenga medication yavo tovabatsirawo nguva inge iri nguva yelockdown tovapawo chokudya ende vanhu vazhinji vakaresponda takabatswa chose nevanhu vakasiyana-siyana. Up to now takadonata over 5,000 households dzakapa chikafu but aifokasa mumoni those vari marginalized.
Tichiona mabasa ese amuri kuita aya mabasa anofanira kunge achiitwa nakanzura hakuna here kansela kuward 16 iko?
Kubva zvatakarekoliwa svika pari nhasi handisati ndaita replacement by election. So zvaikonzera kuti maresidenti vandiaproache zvakare ndine mandate ndakapuwa nemaresidenti. Mandate ndakapuwa imandate yekuenda kukanzuro kuchigadzira zvichemo. So zvakandibatsira kuti aroti handakarekoliwa zvangu asi I should be a solution provider at local level. So therefore ndakaenderera mberi ndichidini ndichiita ndichimirira maby election. Maby election chero angauya even akasauya ndicharamba ndichimirira vanhu ndichivabatsira.
Mamwe maprojects amuri kuita munzvimbo menyu ndeapi?
Maprojects akatowanda ichose. Tine maprojects atiri kuita ekubika chingwa yemadzimai tichishanda nekambani inonzi yengoda oven. Paweekend pano zvakare tine program yatirido kuti ronge kuti tiite yatiri kufanira futi neimwe corporate yelotari yekuti tikwanise kubatsira zvakare vakumakomboni vaya nethe elderly nemadzimai again vari kuuya neprogram yekupfuya huku kuti vanhu vabatsirikane. So vari kuita madzimai zvakare vachiofa into 50-50 so vachauya nehuku dzinosvika muma 1,000 kutakwanisa kudini kubatsira community yeHarare West nekuti vanhu vavate maprojects. Zvakare pari kuya futi neprogramu yegardening munoziva kumaplots nevanhu vakasiyana-siyana. Harare West inosanganisa maplots ari within the constituency. So vari kuya futi negardening yekuti vachaya chipa mbeu kuna vanhu vakasiyana-siyana. Mbeu yekovho yerepu yemaonyeni even yemakarotsi. So imaprojects yekuti at the end of the day vanhu vanga vachibatsirana at local level. And ibasa rebisa vanhu vakavhoterwa in 2018 kuti tichinoke padoro umwe naumwe kuti vanhu vavadini vabatsirwa. And we are very happy neresponse iri kupuwa necorporate nemaindividual.
Avo vange vari vaimbovekanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika.
Urwisana pakati peIsrael nePalestine kusati kwamboonekwa kwemakore mazhinji kuri kuenderera mberi zvine mutsindo izvo zvakonzera sangano reUnited Nations kuti riyambire kuti kurwisana uku kunogona kukwezva dzimwe nyika kuti dzipindewo mukurwisana uku. Kukomba kuri kuitwa neIsrael kunonzi kwauraya vanhu 65 kusanganisa vana 16 nekukuvadza vanhu 300 ane 65. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi 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 pastudio 7 apo muri kutaura nava Matthias vari kujoni vari kuti izvo ko iro bumbiro remutemo riri kutaurwa iri ko vakuru vava vari kuzvifambisa sei vari kuzvifambisa sei oivo vari kuzviitira izvozvo kuti naivo varambe varipo havadi kuti vabve varambe varipo kwenge vanoudzamo kuti ngavabude nekuti makore avo ekushanda hakwana naivowo vheri vakurawo makore avo ekupedzisa kushanda hakwana zvavada kutiita izvika zvatovaichema kutoti isu Simiti ndiaitibatira Simiti anga asina kutibatira iwo maindi vakutozotibatira mainoti Simiti aikupromisa zvinhu zvokuti zvinhu zvakati zvakati zvinogona kuitika kana kuti mari yakati ndiandokwanisa kupa pamwedzi iyo mari iyo ichitenga iye zvinoizvi onai manje zvikuita vana vedu kumusha taanzwa tiri kuno kujoni tiri kungoramba tichingozwa kuti baba akuno maschool fees anoti sei nekini maexaleseni maexaleseni acho manje taakuti tazobatwa repuesi manje is not good ngavagadzirise zvinhu vakuru vakuru ngavagadzise zvinhu munyika ti nyika iifadze munhu wese ko zvinodireko kuti vanhu takaenda kuhondo takaendire manje kuhondo kwacho.
Makadiko studio makadii studio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa sechokwadi ndiri pamarondera pakati pemarondera neruwa pamefuta isusu chikumbiro chatinacho kuti hurumende izivewo kuti panyaya dzemavhakisini apo kana maticha neveutano vasiri kuda kubayiwa ngavaitiwo kuti isusu veruzhinji tibayiwe tikaenda kuda kunobayiwa kwakuudzwa kuti maticha nevachemberi ndovachiri kubayiwa kwakuchizobvunza kuti maticha acho kwakabayiwa mangani zvikanzi kwakabayiwa 3 chete kubva zvatanga senge pamefuti saka zvinobatsirei kuti tirambe takachengeta kungoti maticha isu iwo maticha acho asiri kuuya zvitorina nekuti vanhu vari kuda vabayiwe nekuti maticha aramba vangoti munhu wese panongoti varamba vakangochengeta kuti maticha.
Pastudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jonga, ana Tononoka Hwande, ana Blessing Zulu, ana Sisi Mave, tinokutendai pastudio 7 apo munotipa nhau dzakanaka dzisina kwadzakarerekera. Tinokutendai rambai muchitipa nhau idzodzo.
Hello, hello, makadi pastudio 7. Ndoda kutaurawo pamusoro penyaya dzematicha ari kungonyemwa mari nehurumende yeZimbabwe achingonzi kwai tichagadzirisa zvimwe zvikamu zvichauya rini rini chiichi kubva rini vanhu ivavo vachitambura maticha vasingahori zvakatanga rini zvinhu izvozvo kwavakare vana ivavo vaticha ndo vanomutsa vanhu kuti nyika ive neramangwana rakanaka vano vana vavo ivove vari kuzhe kwedzinyika uko vachidzidza ikoko vachidosaka vachiuraya dzidzo yomunyika vanhu vezana vadinginda zvinovoona sokuti nyika indeyavo.
Mamukase vashamarari vedu vestudio 7 pana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka. Zita ndinonzi Sei Magura ndiri Cape Town South Africa. Ndodawo kutaura pamusoro pedanho riri kutorwa nehurumende. Kanditaure ndichidaro kuti ihurumende inenge ichitora danho iroro yemuno muSouth Africa. Yokuti vanhu vese vanodhiraivha matraksi vekunyika dzekunze vanosungirwa kunge vaine mapepa ekudhiraivha umuno. Asi chandinozongotaurawo zvakare, I think hurumende yeZimbabwe ingade ichiwanavo zvainotaura nguva zhinji panoratidza kuti vana vayo vari kuitirwa kasort of kautsinye mune dzimwe nyika. Ndodzoka zvakare ndichitaura kutoti nguva yavamugabe yaitenge nani, because vamugabe panguva yavo chaiyo chaiyo vaiwanikwa vachisimudzawo maviri matatu kutaura vachisapota vana vavo. Asi ike hino vamunangagwa varipo ava havawanikwi kana one day ravanonzi vane zvavataurawo kuchengetedzawo vana vavo vari kunze. South Africa danho rairi kutora iri inyaya yekungosungirira vana vedzimwe nyika kutoramba kuti varege kushanda, because kuti uite futi mapepa acho omunhu pane long process. Saka izvi zvinoda kuti hurumende dzionesane dzogara pasi kutaurirawo, because I think mapepa ekuZimbabwe anodrive musadhaki yose, but ivo kana vakuti havadi mapepa ekuZimbabwe, izvi zvinenge zvavakusungirira vana veZimbabwe vari kushanda vari muno mudatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention, CDC, nezuro chitatu rakapa mvumo yekuti mushonga wenhomba yeCOVID-19 unogadzirwa nekambani yePfizer ushandiswe pavana vari pakati pemakore gumi nevaviri nemakore gumi nevashanu. Mukuru weCDC Dr. Rochelle Walensky vakati CDC inokurudzira kuti mushonga uyo unogadzirwa nekambani dzePfizer neBiontech ushandiswe pavana vezera iri. CDC yakatora nhano iyi mushure mekomiti yezvipangamazano zveCDC zvataura kuti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unogona kushandiswa pavana vezera iri pasina zvinonetsa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatambira mashoko aya nemufaro vachiti izvi zvinoreva kuti mamwe mamiriyoni gumi nevanomwe evanhu vemuAmerica vave nemukana wekubayiwa nhomba iyi. VaBiden vakakurudzira vabereki nevana vavo kuenda kunobayiwa nhomba nekukurumidza. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti pakaitwa ongororo dzakawanda pavana vakawanda dzikabuda dzakanaka. Dr. Guni vanotudza zvichinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neFDA kana kuti nebazi rehurumende rinoona nezvekuongororwa nekubvumidzwa kwemishonga kuti ishandisirwe muvanhu, zvekubvumira kambani yePfizer kuti nhomba yayo ichitangisa kupiwa vechidiki vane makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu chinhu chakanaka zvikuru, uye ndoda kuti vatereri vazive kuti kumikidzo iyi yakaitwa kuburikidza nemaclinical trials akaitwa kana kuti nedata kana neumbowo hwakawanikwa nePfizer payaiongorora kushanda kwenhomba yayo muchidimbi ichochi chevana vane zera gumi nevaviri kusvika gumi nevashanu.
Umbowo hwakabuda muongororo iyi hunoratidzei?
Umbowo huri kutiratidza kuti pavanhu 2200 vanga vari pa 31st clinical trial kana kuti pachinhando chokupedzisira chokuedzwa nokuongororwa kwemushonga uyu, kuongorora kuti unosenza unobatsira here kugenerate immunity against COVID-19 or SARS-CoV-2 uye au kuadze here dzingava nengo dzimukati kana zvimwe zvinhu pavanenge munhu anenge atora mushonga uyu vanhu vese vavo 2200 vakatestwa kana kuti vanga vari mustudy iyoyi takaona kuti vese vakapiwa mushonga uyu hapana kana umwe chete wechidiki akabatira utachiona wecovid-19 kunyange vakaitwa exposed kwahuri tikaonawo zvakare kuti munguva imwe cheteyo vanhu 18 vanga vari musame study iyoyo vakanga vari paplacebo kana kuti vakanga vakapiwa mvura isiri mushonga chaiwo asi vachifunga kuti vapiwa mushonga zvinova zvinogaroitwa pama double blind studies anenge iwayaya zvakati vakedza kuti 18 vavo vakabatira utachiona sezvo vanga vasina kupiwa nhomba iyi saka zvinotiburitsira pachena kuti nhomba yePfizer inobatsira kunyaya kusvika kune vechidiki isingava kuwadze kana kuvarwarisa.
Dr. Guni, pane dzimwe nyika here dzakabvumidza kuti vechidiki vakadai vabaiwe nhomba iyi?
Haisi America chete yatanga kudaro. Canada yakatoezviita sondo rapfuura yakapa kambani yePfizer mvumo imwe cheteyo yekuti vana vane zera regumi nemakore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu 12-15 vatangise kubayiwa nhomba iyoyi nokubva zvakare kuburikidza neumbo hwakabuda mustadhi imwe cheteyo. Pamwe chetepo kambani yePfizer neBiontech vakatokumbira mvumo kana kuti kuapplya emergency use authorization kana kuti kushandiswa kwechimbi chimbi kwemushonga wavo kueurope mumazera mamwe chete izvo iwayo. Ndingade kuwedzera zvakare kuti vari kuenderera mberi iye zvino izvi vane mamwe mastudies ane mhando mbiri yekutanga vari kustada zvekare vana vechidiki vanobva makore gumi nemaviri zvichidzika kusvika makore matanhatu kwozoita imwe study zvakare iri kutarisa vana vane makore maviri kusvika makore matanhatu. Pari zvino umbo hwatatanga kuona yavanoti early data huri kutaridza zvakare kuti mishonga yavo iri kushanda zvakanaka pasina kana zvigozhero zvatiri kuona kana urwere hwatataona mune vechidiki yavo. Izvi zvakakosha zvikuru nokuti zvichatibatsira kuti vechidiki vakawanda vanova ndivo vari kunyanyoparadzira utachiona hwecovid-19 mpari zvino vakapiwa nhomba iyi zvichakurumidza kuti America ive nevanhu vakawandisisa chaizvo vabayiwa nhomba iyi zvekuti utachiona hausisina vanhu vekuramba huchipararira huchienda iya inonzi pachirungu herd immunity.
Zvikasvika ipapo chii chatinotarisira, chii chinoitika?
Zvikasvika ipapo zvinototibatsira kuti mukupera kwechirimo zvinogona kuti nzvimbo zhinji dzinenge dzavhurwa uye vanhu vanenge vaakudzikisa zvisungiro kana kuti marestrictions angachi zvanga zviripo zvekuti vanhu vapfeke mamaski nguva dzese zvinogona kudzikiswa izvozvo nekuti vanhu vakawanda vanenge vava neimmunity kana kuti vanenge vakwanisa kuzvidzivirira kubva COVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuhigh court vachipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuke Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura, vaDanford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.